vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wepolitibhuro mutauriri wezanupf Simon Kayamoyo vati kusiya basa kwavamuhwadha hakusi kuzokanganisa chigaro chavo mubato rezanupf.
Comrade Muhwadha's position in the party is not affected by his resignation from government.
Chigaro chavamuhwadha mubato hachisi kuzobatwa-batwa nekusiya basa kwavo muhurumende.
Vamuhwadha avo vakasiya basa nemusi wemuvhuro mushure mekubuda kwemashoko eupombwe hwavanonzi vaiita vapinda nhasi mumusangano wepolitibhuro yezanupf. Mutungamiriri wezanupf vaemarson Mnangagwa vaudza musangano wepolitibhuro nhasi mangwanani kuti vakatambira kusiya basa kwavamuhwadha muhurumende asi vachiti zvange zvisiri zvinhu zvavanga vachitarisira.
We convene today following the resignation of Colonel retired Comrade K.C.D. Muhwadha from the post of Vice President of the Republic of Zimbabwe. His resignation from the governance architecture of the Second Republic was unexpected, but has been accepted.
Tasangana nhasi zvichitevera kusiya basa kwavamuhwadha pachigaro chekuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika yezimbabwe. Kusiya basa kwavo muhurumende zvanga zvisiri zvinhu zvaitarisirwa asi zvatambirwa.
Vamunangagwa havana zvavataura nezvikonzero zvakaita kuti vamuhwadha vasiye basa, izvo zvashorwa nevanorwira kodzero dzemadzimai pamwe nevemapato anopikisa. Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Tshatshwayo vati zvinoratidza kuti bato rezanupf ibato risingaremekedzi kodzero.
Nyaya dzekukutyorwa kwekodzero dzevanhu kana nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzemadzimai dzagara kuzanupf hadzikosheswi. Ndosaka muchiona even mavice presidents acho ese ane nyaya dzekutyora kodzero dzemadzimai kana dzekutyora kodzero dzevanhu. Saka hazvishamisi, hazvikatyamadzi nyika yezimbabwe nekuti kuzanupf ndokunobikwa nyaya dzose dzekuporomorwa kwemhosva hombe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nekubiwa kwemari dzenyika. Saka ava kungoratidza nyika yese kuti zanupf hainei nekuti kune kodzero dzatyorwa, hainei nekuti pane vanhu vari kushandisa mahofisi avo zvisizvo, hainei nekuti pane vari kushandisa mari dzenyika kuita zvinhu zvavo zvavanenge vachida zvinonga zvichikwadza kana kuti kudzikisira vamwe vanhu munyika yezimbabwe.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi veJustice for Women Mushare Cosette Chirinda vati zvinovatambudza zvikuru kuti mutungamiriri wenyika haana kushoropodza zvakaitwa navamuhwadha zvakapa kuti vasiye basa.
Tinenge tichitarisira kwamunangagwa semukuru wenyika vawanikwa vachitaurawo nekuda kwezvinenge zvakakonzeresa vamuhwadha vasiye basa. Nyaya yekushandiswa kwemadzimai, kwatingati kwabviswa kwemadzimai, inguva iri critical semutungamiriri wenyika kuti vabva vabata panyaya idzodzo. Asi sayensi yavo kwatiri inotityisa uye inotigumbura because inoratidza kunge kwavari inyaya dzisina basa.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano replatform for youth development vaongwayo vatiwo vashorawo kuramba kwavamuhwadha vaine chigaro chavo kubato vachiti zvinoratidza kuti bato iri harina hanya nechimiro charo.
Vakasiyiwa vari kupolitical party zvinenge chiratidza kuti muzimbabwe mune kuti neanonziwo macareer politicians, vanhu vasina hanya nekuti zvavari kuita zvinokanganisa upenyu hwavanhu kudini. Nekuti pamwe vanhu vavaitoitira zvavakaita kuti vazosiya basa kuhurumende vanhuwo vanenge vaikatarisira kuzanupf kuti inge ichizvichenurawo. Saka ini kusekuona kwangu chinhu chakanaka kuti vasiye basa vambobuda pavanoonekwa nejikerere vamboenda kumashure vambonogara zvavo vari.
Vamuhwadha vakasiya basa vachipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisira madzimai akaroorwa. Nyaya idzi dzakaburiswa mubepanhau repaindanet reZim Life kunyange hazvo vamuhwadha vakati zviri kubuda izvi hazvisi zvechokwadi. Vamuhwadha vaita munhu wekutanga muhurumende kusiya basa mushure mekupomerwa nyaya dzeupombwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.